Ongororo yakaitwa nebazi rinoona nezvechirwere cheHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council kana kuti NAC yakaratidza kuti matambudziko anosangana nevanasikana kumaruwa anosanganisira kukurumidza kuita zvepabonde, kukurumidza kuroorwa, kubata zvirwere zvepabonde uye kubata HIV and AIDS. NAC yakatanga chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa vanasikana nezvekukosha kumuviri yavo, kuziva kodzero dzavo nekusaita zvepabonde vachiri vadiki senzira yekuderedza matambudziko ari kusangana nevanasikana. Mumwe musikana wechidiki ari muchirongwa cheSister to Sister aizvichuma wekumuguza mudunhu reMatebeleland North anoti chirongwa ichi chakamudzidzisa kukoshesa muviri wake uye kuziva kodzero dzake semwanasikana, achiti ave kukwanisa kuzvimirira ega panyaya dzepabonde nekuda kwedzidziso yaakawana.
Takachidzidza semasikana tozvichengeta sei, tisakamwe kuti tozvichengeta sei.
Mumwe musikana wekwazvimba mudunhu reMashonaland West, Susan Katiyo, anoti akadzidza kusanyengedzwa uye kuramba mari dzavanopiwa nemakurukoza egoridhe ari munzvimbo yavo. Mushandi weNAC mudunhu reMashonaland West anoona nezvezvirongwa kana kuti program officer vaDavidson Mambudzi vanoti chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa mwanasikana kuzvikoshesa pamwe nezvakaipira kutanga bonde munhu achiri mudiki.
Vodzidziswa nemaissues okuyaruka kwemwanasikana so that muupenyu vanova vana vari empowered neinformation zvoinkriza uptake yefamily planning nekuredusa HIV and AIDS nezvirwere zvepabonde maSTIs.
Vamambudzi vanoti zvikwanisiro zvekufambisa kuenda kunzvimbo dziri kure rimwe rematambudziko ari kusanganikwa nawo nevanodzidzisa vasikana ava.
Mentors edu vava kufamba nzvimbo dzakareba mumaruwa.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa muzvari chedza Chipangura vanoti vanochera zvicherwa vakawanda ndevechidiki vari kuita dzungu nemari, izvo zvinoita kuti vaite zvepabonde nevanasikana vachiri vadiki.
Vanasikana vapera kuita bonde vachiri pwere nevakomana nevarume vanochera mumasango umu nokuda kwenhamo vanoronzerwa nezvimari zvinobatika pakuchera.
Muzvari Chipangura vanotiwo vanakomana vechidiki vari panjudziwo huru yekutapurirwa zvirwere nemadzimai echikuru anotengesa bonde mumasango munenge muchicherwa zvicherwa.
Tana chidiki toto kunoona tichitsakawo mumabhawa imomo vakadzi vakuru vekuchirara navo. Vanochirara navakadzi vakuru vaya zvichida mukadzi uya ari kuru uya ari pamapiritsi kana kuti ari kutodefaulta haasi kunwa mapiritsi ake zvakanaka, chirwere chochibatira kuti vana tudiki tuya.
Dambudziko revanasikana iri rakaonekwawo neboka replan international iro riri kuyamura vana vasikana vanosvika 300 pagore kubva kumatunhu ose ari kumaruwa. Mutauriri mubazi rezveutano munyika vadonald Mujiri vanokurudzira mamwe vemasangano akazvimirira kuti vayamure nekutsigira mabasa ari kuitwa nemapazi ehurumende kuchengetedza vanasikana nevanakomana.
Ende titotenda avo vanoshanda navo neavo vanoda kuzosvira kubatsira saiwa vanokwanisa kubatsira zvichienda nemaringe nemutemo wenyika kuti vanobatsira nenzira dziri.
Gwaro reongororo yakaitwa nebazi reUnited Nations reUnited Nations Population National Assessment Pregnancies Report rinoti musikana mumwe chete pavasikana gumi anobata pamuviri uye zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% vanenge vasina kugadzirira. Zvimwe zvakabuda paongororo iyi ndezvekuti pamadzimai chiuru chimwe chete nemazana 500 ane 32 kana kuti 1532 akafa achibatsirwa, zvikamu 25 ainge asati asvitsa makore 24 ekuberekwa kana kuti 24. Vamambudzi vanoti kuSister to Sister vasikana vanosvika 20 kana kudarika vanoumba chipoka chavo icho chinodzidza zvidzidzo zvinosvika America makumi mana nezvishanu pagore pasi pemudzidzisi kana kuti mentor. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.